mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 22 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwave pamakumi mashanu neumwe. Vaive nhengo dzeNational Council yebato guru rinopikisa munyika reMDC raitungamirwa nemushakabvu vaMorgan Tsvangirai vakaita musangano wechimbi-chimbi muHarare nezuro. Mabhanga maviri eZimbabwe anobviswa pasi pezvirango zvaakatemerwa muna 2008. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwave pamakumi mashanu neumwe 51 mushure mekuwanikwa kwevanhu vatatu vane chirwere ichi. Vaviri vevanhu vawanikwa vaine chirwere ichi vanonzi vatangodzoka kubva kuBotswana, asi wechitatu ndewemuHarare asina nhoroondo yekufamba kunze kwenyika. Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanosvika makumi maviri nevatatu, ichiteverwa neBulawayo ine gumi nevaviri, Mashonaland East ine vatanhatu, Mashonaland West ine vashanu, kwozoti Matabeleland North ine umwe chete, uyewo Masvingo ine umwe chete. MuZimbabwe vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave gumi nevasere 18. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni mashanu, uye vanhu vanopfuura zviuru mazana matatu ane makumi maviri nemapfumbamwe 329,645 vafa nechirwere ichi. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vave kupfuura miriyoni imwe chete nehafu. Vafa nechirwere ichi vapfuura zviuru makumi mana nezvishanu 95,000. Aive nhengo dzeNational Council yebato guru rinopikisa munyika reMDC raitungamirwa nemushakabvu Morgan Tsvangirai muna 2014 vakaita musangano wechimbi-chimbi muHarare nezuro vakabuda nechisungo chekuti National Standing Committee yebato iri yakasarudzwa paCongress ya 2014 inofanira kukoka musangano wokuziya kuti mutongo weSupreme Court uyo wakapa masimba ekutungamira bato iri kuna vakasarudzwa semutevedzeri wavatsvangirai paCongress iyi, Dr. Tokozani Kupe, wofambiswa sei. Godwin Mangwira anotipa nyaya iyi.
Vachitaura mushure memusangano wakaitwa nezuro pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House, amai Paulina Mpare waGwanyanya, avo vakasarudzwa semutevedzeri wemunyori mukuru webato paCongress ya 2014, vakati musangano wavo wanezuro wakaona mutongo weSupreme Court senzira yekuda kuparadza bato ravo. Vakati vamwe vakuru vakuru vakasarudzwa paCongress ya 2014 vakaita samuzvare Kupe, mutevedzeri wasachigaro vaMorgan Committee, pamwe nemunyori mukuru vaDouglas Monzora, vaiziva nezvemutongo uyu, ndosaka vakatanga kutodzinga dzimwe nhengo dzeMDC Alliance muParamende. Vamwe vakapinda mumusangano wanezuro vaJameson Timber vakati chisungo chekukoka utungamiriri wese wakasarudzwa muna 2014 zvakaitirwa kuti utungamiriri uhu huzotsanangura kuti vofamba sei sebato.
Vanhu vakurukura vakati ivo havawirira nezvakabuda kumatare, vachiti ivo ndo varidzi vemusara. Ivo sevaridzi vemusangano ndo chete vanokwanisa kuti vatare gwara rinofamba nemusangano. Saka vati ivo kuti tikwanise kuti tiite izvi, taabusheza wakanga huru utunga mili we mgu wa hiyo kutiwe tisangane in 14 days extending committee kutitoza otofa
asa komichi vaka uza studio 7 kutumusangano wane zuro wakaitu kwa zirikunze kwe mtemo uya avasu kuzoteveza zakabuda musangano uyu asiva timba vaka uza studio 7 kutapana chinofanira kunetsa sezvo vakomichi nechikwata chavo vakati vanoda kutevedza bumbiro rebato pamwe nemutemo wenyika
vangonzorana na makupe vataurira nyika yose kuti ivo vada kuti vatedzere zvemutemo vachitedzera zvebumbiro remutemo yavanoti constitutionalism zvinotora kuti tivaone kuti iye zvino vanotedzera here zvavakataura kuti vakamiririra
zvimwe zvisungo zvakabuda mumusangano uyu ndezvekuti vakomichi muzvare kupe navamonzora vanofanira kumbomira kumirira vamwe vakuru vebato iri kudzamara musangano wavari kuda waitwa musi wa 6/10 vaurayai zembe vebato reDemocratic Party vanoti makakatanwa ari muMDC anokonzerwa nekuti mubato iri mawanda zvitubu asi vanoti musangano wane zuro wakakosha sezvo ine chinangwa chekuti vese vari kunetsana vagare pasi vogadzirisa zviri kunetsa
saka muono wangu ndokuti vamunzorana muzvare kupe na vakomishi ngavachiinda mudare rechisungo chazuro irori vachindoonana nahamwe zvobude imomo kukanya urangana ndoo maonero aningaita ini kwete kuti vangazoramba kuti toita tega nokuti musangano hautina vanhu vatatu vangosvika vanhu vatatu kana vaisa Supreme Court yakati indai ku 2014 vazhinji vaya vakashavwa 2014 vachipo ndivo zvivaita musangano nhasi kana matizuro vachidana kuti vatatu havachiuya dare iroro vochidzeya mutongo weSupreme Court iwoyo kuonekwa kuti uchagadziswa sei
gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanotiwo kuungana kweutungamiriri weMDC muHarare nezuro kwakakosha uye zvakakosha kuti vazeye nekuona kuti voita sei nemutongo weSupreme Court
pamutemo azvina kujeka kuti musangano wavaita unenge wakamira papi maringe nezvakatarwa ne Supreme Court pamusoro pe inonzi extraordinary congress asi zvinenge zvakanaka kuti kana vanhu vese vanga vari muma structures varipo vakawanda vaine chisungo chimwe chete zvakangonaka kuti chisungo ichocho chingoendeswa kuextraordinary congress nekuti ndiyo inogona kutupfunura dambudziko riripo rezvemutemo ratsvetwa pamberi peutungamiri weMDC neSupreme Court yeZimbabwe.
Dare reSupreme Court rakati makongresi akaitwa navachamisana muzvare kupe haana chiitwa zviri pamutemo zvichitevera kushaya kwavatsvangirai muna kurume 2018. Dare iri rakati muzvare kupe avo vakasarudzwa pakongresi yemuna 2014 semutevedzeri wemutungamiri webato ndivo vanofanirwa kufanira kubata matomu vodaidzira kongresi inosarudza mutungamiriri mutsva kana muzvare kupe vakatadza kudaidzira kongresi iyi. Dare rakati izvi zvinofanirwa kuitwa navakomichi kunetsana muMDC kuri mumatare ezimosva zvichitevera danho rakatorwa neMDC yavachamisa rekupikisa kudzingwa kwakaitwa nhengo ina dzebato iri muparamende neMDC yamuzvare kupe iyo inoti yakatora masimba zvichitevera mutongo weSupreme Court. Matsamba ekudzinga nhengo idzi akanyorwa navamonzora avo vakaudza Studio 7 kuti vakatora danho iri mushure mokunge vaona kuti nhengo idzi dzakange dzisaite zvido zvebato uye mumwe wavo vaCharlton Wende vakanga vazivisawo paramende kuti vaida kudzinga vamonzora navakomichi. Mutongo wedare High Court Justice Tawanda Chitapi vari kutarisirwa kupa mutongo wavo panyaya iyi svondo rinouya. Ndakamira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Bazi reAmerica rinoona nezvemari reUnited States Department of the Treasury razivisa kuti rabvisa zvirango zvange zvakatongerwa mabhanga maviri eZimbabwe. Mabanga aya anoti Agribank ne Infrastructure Development Bank of Zimbabwe akatemirwa zvirango izvi muna 2008 asi bazi reAmerica rinoona nezvemari rinoti mabanga aya asununguka kudzidzana nemamwe mabanga nemakambani ari kunze kweZimbabwe. vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira Dr. Roderick Machekano vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvisati zvanyanya kugadzikana munyika. Iyi inhau inofadza zvikuru sezvo mabhanga aya achibatsira vanhu.
Aiwa tinozvigamuchira nokuti kana takatarisa mabhanga anga akaisirwa zvirango avo. Mabhanga aya anoita basa rekupa mari kuzvinokwanisa kusimudzira vanhu nyika. Kunyanya irore Agricultural Development Bank ndinovimba kuti kana rikange rabvisirwa zvirango izvi zvichakwanisa kuita kuti varimi vabatsirikane vanenge vachida kuti vaite commercial farming vanokwanisa kuwana mukana kuma markets through that bank.
Sei zvatora nguva yakadari kuti vakuru ava vaone basa rikanga richiitwa neagribank? Sei zvatorera nguva yakareba kudai?
Maonero angu mashandiro anoita hurumende haiitiri kufamba zvechimbi chimbi, zvinotora nguva. And uye I think vanenge vachiongorora kuti nyika iri kuenda nedirection ipi. Saka ndinoona sokuti vakuru veAmerica vanenge vachiona sekuti pamwe gwara ratogwa nenyika rinogona kunge riine chiedza. And vachitarisawo mabank acho awa kuti anotsigira nyika sei vachinge vachida kuti economy yenyika iite turn around, I think vanenge vachiona zvakakodzera kuti vabvise zvirango izvi.
Ko kune avo vanoti chikonzero chakanga chaisirwa zvirango ichi chinongoripo zvinhu zvisati zvachinja muungatichi kwavari?
Nokuti kana takatarisa zvirango izvi kana tichiverenga masection ari muchirango chikuru zvinenge zvaindangana nekuti anga ari mabasa anga akanangana nezvaiitwa navamugabe, nokuti tinoona zita ravamugabe ririmo mukati iro imomo. Zvino nekushaya kwavamugabe zvinogona kunge izvo hongu zvinhu hasati zvanyatsochinja kusvika patinoda kuti zvinge zviri. Asi kana uchike uchida kuti munhu achinje nokukurumidza, unoita uchimupa bhichana bhichana yatingati kunge uchinge uchiteya, handiti unoisira zvinzungu zvine dovi kuitira kuti mbeva igoenda inodya. Saka kana vachida kuti hurumende yeZimbabwe inge ichichinja completely, I think vanofanirwa kupota vachivapa maconcessions zvinoita encourage kuti vaone kuti kana vakaita complete change yedirection yenyika zvinhu zvakawanda zvinogona kunge zvichirerutswa. Ndo mafungiro angu.
Dr. Roderick Machekano vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Sangano reMedia Institute of Southern Africa nezuro rakanyorera tsamba kuZimbabwe Media Commission richinyunyuta nekwarinoti kushandiswa kwerusarura pakupatsanurwa kwevatori venhau pakupiwa magwaro ebasa kana kuti accreditation. Misa Zimbabwe inoti zvakaitwa neZimbabwe Media Commission izvi zvine njodzi mukutorwa kwenhau dzakasununguka. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo vanoti vapa sachigaro veZimbabwe Media Commission vatafataona mahoso kusvika pakati pezuva ranhasi chishanu kuti vashandure marongero avo aya. Kukundikana kwavo sangano ravo rokwira kudare redzimosva. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamoyo panyaya iyi.
Ichokwadi kuti Misa Zimbabwe yakanyorera commission inoona nezvekufambiswa kwemashoko nekutepfenyurwa kwavo neZimbabwe Media Commission gwaro, ichivanyunyutira zvikurusa kuti vakange vatora matanho ekupatsanura kana kuti kuisa muzvidimbo zvidimbo tsanangudzo yekuti mutakwe nhau chii. Nekutaura kumwe, commission inova iyo isina kunge yakagadzirwa zvakakwana, nekuti commission chaiyo chaiyo haipo. Vanosarudzwa nedare reparamende kuti vandomirira komishoni anovaiwo makomishina havapo. Vaitora chidano chekuti tange kutsananguza kuti chinonzi mutatu wenhau chii.
Imi zvii zvamuri kupokana nazvo?
Iri itsananguzo inorema kuti vashandi vekomisheni vari voga vaungane votaura kuti chinonzi mutatu wenhau chii. Nekuti isu takagara sevanomiririra vatatu wenhau nevatatu wenhau vacho nemagweta anomirira vatatu wenhau mukugadzirwa kwemutemo unovaiwo Zimbabwe Media Commission, takaita zuva rose tichiedza kuti tiwirirane, tikakundikana tikati kutsanangudzwa kwekuti mutatu wenhau chii kuchazoitwa nechimwe chikamu, uyezve nedare reparamendi rakamirirwa, tikatichazozviita pane chimwe chikamu. Saka zvotishamisa kuti yes, vanoshandira komisheni vatowana mhinduro vatoisa muzvikamu kuti uyu ndiyashanzi mutatu wenhau akamirira zvakati uyu akamirira zvakati.
Izvo zvaitwa neZimbabwe Media Commission zvinokanganisa zvakadii kushanda kwevatori wenhau?
Zvakakosha zvikurusa kuti kutapwa kwenhau kunge kwakavhurwa munguva imwe yedenda ratinaro. Saizvozvo tinotaura kuti zvidanho zvavatora izvi zvinovhiringa mutemo wenyika, constitution yedu inova iro bumbiro remutemo section 61 robumbiro kuti vatape nhau vaite basa vasina kumbunyikidzwa. Kechipiri, havana mutemo wavakazembera wari kuti taita izvi nekuda kwezvakati. Haona kana umwe zvavo mutemo wari kutsanangudza. Kana yasvika nguva yekuti zvikamu zvipatsanurwa, zvinopatsanurwa kuburikidza nemutemo. Mutemo unova iwo uri mudare reparamendi.
Matanho api amuchatora kana veZimbabwe Media Commission vakasateerera kurudziro yenyu yekuti vasapatsanura vatori venhau?
Sisa Zimbabwe taura vamahoso nevamwe vavo kuti vakatadza kunge vamisa zvinhu izvi kusvika nenguva dza4 o'clock nhasi. Isu semisa Zimbabwe tine mukana mukurusa wekundotsvaga vana vatete venyika ino, vatete vanova madzitare edzimhosva, achitiudza kuti tofamba sei kuenda mberi. Zvinova zvinokutsa kuti pasava nekufamba kuzvakanaka kwebasa nekuti zvichanonotsa zvinhu zvakawanda.
Avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukronika mune nyaya inoti hurumende yazivisa makambani ayabvumidza kutsvaka nekutengesa mbatya dzekuzvidzivirira pamabasa ezveutano kana kuti personal protective equipment. Makambani ataurwa aya atange achitsvaga zvekushandisa zvinosanganisira maface mask, sipo yekuchenesa maoko kana kuti hand sanitizer, magloves nemishonga yekupfapfadzira inouraya utachiona. MuNewsday mune nyaya pamusoro peumwe mutungamiri wemusangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Mo Blessing Nyambira, uyo amangarira kudare redzimhosva varume vaviri vanoti vakamutocha kudomboshava pamusoro pevhidhiyo yevakadzi veMDC Alliance yakapambwa yaakatenderedza pasocial media achiratidza kusafara kwake nezvakaitwa kumadzimai aya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko pano paStudio 7 vanamukoma Blessing Zulu nanamukoma Joga nanamukoma Tanunuka Wandi vana Sisi Marvelous. Ini ndinoitwa Manford Lighton ndiri pano papa Muzanzi. Ndinorwadzikana nemashoko atafadzwa Ngwadi. Nai vedu wei, nai vakomana vanhu vakangorohwa zviri pachena, vanhu vakachochewa nemazano pinyevhu zviri pachena. But nhasi ndopavari kutaura kuti zvanzi zvichabuda pachena, shamine munyu itoriko yakavagarira. Saka ari kunotiudza kuti vanhu avo vakandorovana here, vakatochana here, kana kuti vakandozvirova. Ndozvavari kudozama tiudza here kuti vakandozvikuvadza vanhu mazano pinyevhu. Ndinoona sekunge nguva yava kukwana, nguva yava kukwana.
mangwanani ve Studio 7 vashamarari vedu nevatori venhau vose vana chigoriwa pachinhoyapo vana jena aiwa tinofara kuva nemi vose right nawe ndirangotaura idikidiki pano ndiyemukomana uyu anoitwa Tafadzwa Mugwadi. Tafadzwa Mugwadi, rega tingokuudza kuti shamwari zano haina mugoni, zani pf haina mugoni. Matauro ari kuti aya ndo matauro chaiyo chaiyo aaita energy mutodi asiswa basa nhasi unou. Matauro ari kuti aya ndo matauro aita vamwe vanhu vaenza nasivhi akasokoweri, ndo matauro amamwe aita varume aenza nareka ukonde. Saka zvenyu zvokuti kana muchinge makutaura kaizvika panepfenyuroka muchiita zvokudaroka, nerimwe remazuva tichakubatai maoko, nekuti zano haina mugoni. Kana ivo vati kuti purezidendi Munangagwa ivavo vakatombodzingwa nayo zani pf yacho, vaiche vainzwa Mugabe vachararama vari pabhara kusingaperi, vakatozodzingwa futi nayo zani pf. Saka zvenyu zvamunotaura kazvo muchidefenda zvinhu zvisingaite kaizvika, zvinhu zvinotozikanwa kuti vanhu vakaupdate on zani pf vakarohwa nemacio, zvinhu zvinotozikanwa kuti vakarohwa nemacio nemapurisa, but you defend kuti ndezvemugoti Matsuro. Rega chitiva Mugwadi mhoro zita rinonzi baba Eva ndiri pajoni.
Makadiko makadiko ana jonga kandimire nevamwe vese pastudio 7. Ndabatikana namashokanzaro anouya anonzi Mugwadi uyu anoda kuvharavhara zvinhu zviri pachena zvinoratidza kuti zvakatoitwa nezanupiyefu.
Makasimba here kumusha uko, makasimba here kumusha uko vana Mr. Jonga kandimire nokutaura nasemu makuyana. Ndiri nzvimbo kuno ndiri zvangu Cape Town ndokwandiri zvangu kuno. Ndichitaura ndichida kutsigira vamadhuku zvavataura izvo zvavataura vabatora idika tatu chaiko, bari chokwadi zvavataura izvozvo zvokuti kuchipingo kuo tachakafarira ende potiri pachoka tiripano pakabatwa chaipo chaizvo pane Greenfield payapayaka pakaipa pane vanhu vane matraka vanoenda nzvimbo dzakasiyana siyana vana Namibia, Botswana payapa ende vacho futi vanhu vacho vari kusiyenza vazhinji vanorwara nemasvingo nzvimbo dzakasiyana siyana ende pakangoita hwana anonga abatwa necovid-19 yacho ipapapo pakaipa mahwana. Saka please government ngaite zama ipindirwa mukati kuchandangara zvinhu zvingaita zviri nani, tatenda zvavo.
Astera seiku pastudio 7 apo ana mukomata anonoka wande. Aiwa kuno tiri nani, ndirini zvangu Muhlanga, ndiri papiritori apo. Ndinoda kutaura hangu nenyaya pamusoro pavamubhadi avo vari kuti tichamabata madhirama ari kuitwa nevasikana veMDC vakapapwawo. Vamugwadi mashoko avo ngavataure vachiziva kuti ndizvo zvaiita futi vamutode. Vamutode vaiita manyemwe vachiemerera zvinhu zvavanonyatsa kuona kuti zvive zvekunyepa. Nenyaya yemari yezanu pf yavanonga vachipiwa ivo hapana chisina magumo, vachapedzisira vangodzimba futi pabasa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemuimbi wechidiki Nice Boy, uyo anoti nyaya yechirwere checoronavirus haisi kumumisa kubudisa damba refu rake idzva mwedzi unouya, apo ari kuimba dzimwe dzimbo namadzibaba Nicholas Zakaria.
Ndigati sekuru pembera Randakabudisa last year muna 2019 muna November nandichiri kungopusha tichizama kuita oma live pa Facebook tichitenderera pa Facebook sisi expect tichika tichita ma lives even mu page rangu rinonzi Nice Boy Ngoma Rounds after every 2 days, every Friday, every Monday ndandiri kuita ma shows angu andandiri kuita kuwana kushambaza album reziroto. Asi zvisinei semunhu ane album riri kuda kubuda muna June mumwaka unotevera wemuchando uyu ndine album rangu rinonzi Better Life randine collab narona Nicholas Zakaria randandiri kushanda mamwe matracks acho atatiri kushanda kuti rikwanise kubuda muna June.
Ndezipi dzimwe dzimbo dzamakaita na Nicholas Zakaria padamba refrenyi?
Padamba refrenyi riri kutevera rinonzi Better Life album. Ndingangoti dingindira racho kana kuti title track rinonzi Better Life ndo randine collab na Nicholas Zakaria na baba Zakaria rinotaura pamusoro pe album rinonzi Better Life. Title track yacho inonzi Better Life ndo collab randinaro nerimwe randiri kurwa izvozvo kuti ratiri kurwa pa lockdown ino kuti tinge taibudisa pa album the same album iroro tinenge tine matrack maviri andiri kushanda nawo na baba Zakaria nemamwe ma artist anotevera akati siyane anosanganisira Great Man na Script Mola kuHarare.
Ko sei makapa namba refu iri tare kuti Better Life?
Ndingangoti damba refu iri zita raro rekuzoti Better Life album. It's a storyline yekuti ndichitanga kupinda mumusic ndine story yandinoda kuzama kuda kubudisa yemunhu ane rwendo rwake rwaari kufamba kana kuti vanhu vane nzendo dzavo dzavari kufamba. So it's like ndakatanga netrack rainz munhuwe ne album rainz munhuwe nyama ndokubva ndapinda pane rinonzi zviroto radai kutenderera nekufarwa nevanhu masonga mamwe acho ari kuwanikwa pa YouTube saka kubva pane zviroto takabva tapinda mutitle inonzi Better Life. Better Life rinobafanira kubuda muna June but ndingangoti zvimwe zvacho zvinosanganisira kutumizwa kwezita rekuzoti Better Life zvinosanganisirwa neupenyu huri kufambiwa kuti vanhu vari kutanga vachirota vari kundozadzikiswa zviroto zvavo zvavari kupiwa naMwari zvokundorarama upenyu huri nane inova iyo inonzi Better Life zvatinotarisira kuti munhu wese anenge ane tariro yechinhu chakanaka paupenyu. Saka album riri kuda kuzama kutsanangura rwendo rwuri kufambiwa nemunhu kana kuti ne certain group of people sevanhu semunhu ari kunyora music andiri kunyora zvinhu zvinoitika muvanhu.
Ewa tinokutendai zvikuru mukoma Nice Boy ndekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokutendai tinozvitenda zvikuru.
Muimbi wechidiki Nice Boy ange ari parunare mugweru na Blessing Zulu westudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwave pamakumi mashanu neumwe. Vaive nhengo dzeNational Council yebato guru rinopikisa munyika reMDC raitungamirwa nemusakabvu Morgan Tsvangirai vakaita musangano wechimbi-chimbi muHarare neZuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanona Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika tisenda baku VOA ndebe.